Kwazwai.
Murezimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinopa kurai. Svondo rega, ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wekambani yemairana vavhusi muzumukwanani. Vamukwanani, ndino mukamuchirai muchirongwa, zviri kufamba here?
Zvinofara zvikuru.
Ndambooti ndikudzosai pachirongwa chedu chevechidiki tikurukure zvizhinji pamusoro pekambani yenyu Mairana. Patakapedzera kutaura mamuri kuno kuWashington DC muchindiudzawo zvizhinji pamusoro pekambani yenyu gore rapfuura muchiti aiwa makatarisira kuloncha kambani yenyu kuitira kuti mutange kushanda kune nyika dzakasiyana siyana. Mungatiudzawo zvizhinji, pane zvingati zvachinja here?
Hongu, Mwari vatikomborera zvikuru ekuti tave nemacustomers nemaoperations dzimwe nyika dzinoita sana South Africa naBotswana ana Malawi neZambia.
Pane matambudziko amungati maasangana nawo here?
Matambudziko hongu anowanikwawo kana uchiita fizi kesari tambudziko retalent yekuwana vechidiki vane maskills anokwanisa kuti simudzira kuenda kumberi, vanhu vanoita semaprogrammers nevanhu vane ruzivo rwekushanda nevanhu vanoshanda nemastartup.
Gore rapfuura ndakaonawo mukana wekukurukura nevechidiki anoita mabhizinesi akasiyana siyana. Vazhinji vanga vane chichemo chekuti nyaya yekuti unotenga zvinhu zvakasiyana siyana zvaunongochishandisa mubhizinesi rako nemaus dollar uchitengesa zvinhu zvaunenge wagadzira nemari yemabond note kana kuti iko cash. Hanzi vanhu vazhinji vari kurasikirwa nemari. Makazvionawo muchisangana nedambudziko rakafanana here?
Vese pane challenge, pane opportunity imwe yokuti munhu akwanise kuwana an opportunity yekuita mari. But nguva dzakawanda vanhu vakawanda vanongotarisira kushandira paZimbabwe chete. Zimbabwe ine vanhu only 30 million or so, but ukaita focus yokuti iwewo uri from day one ndiwo mumakampani yako wotarisira kuti unowana macustomers outside the region. Saka hautachemi chete nezvebhondi, hautaurari zvinhu, wakuwana marandi, mapfula, manaira, makwacha, mari dzakasiyana siyana. So technology inopetsera munhu kuti akwanise kuita zvinhu zvange zvikakwanisike kuti vanhu pamakore akapfuura, ende zvinotoitika. Ukashandisa technology inokwanisa kutengesera munhu ivi munhu asiri muZimbabwe.
Vamukwananzi, mambotitsanangurira mukati makushanda kune nyika dzakasiyana siyana, mungatiudzawo zvizhinji zvekuti izvi zviri kushanda sei? Ndimi here muita nyaya yekupa vamwe mabasa kana kuti muri kudyidzana nevamwewo vechidiki vane makambani avo?
Isusu sekambani Mairana tinoshanda zvekare nemamwe makambani vanenge vachida kuita mapartnership.
Tichipeta chirongwa nekuti nguva ndiyo yadyanana, mune mazwi here ekupa vechidiki vane makambani avo vari kutarisana nematambudziko aya ndambotsanangura yekuti vari kutenga zvinhu nemayusa vachitengesa nemabond?
Chandingada kufira kuvechidiki nevanhu vanoda kutanga zvemabhizinesi ndezvekuti chekutanga, in every challenge is an opportunity, but sometimes you are living in a situation which is upside down. Iwewo unofanwa kutoruma wotoshingirira kuita zvinhu ine different manner and ine ndingati nechirungu ine different dimension. Also ndoda kutsidza vechidiki kuti isu tinokwanisa kuti tione kuti remangwana redu rakamira zvakanaka. Ngatisaumba makambani tanongotarisa only one country, ngatiumbe makantri tichishandisa netechnology tichiziva kuti there is a whole world out there. Tikashandisa technology tokwanisa kuwana macustoma munzvimbo dzakawanda. Tisu vemairana vada kutibata, we are very much open to work with people and to give advice. Batidzana munotiwanawo paFacebook, munotiwana pamawebsite yedu, inotenda zvikuru nemukana wamachiba.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vamukwananzi, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you.
Mbure Zimbabwe chino puruka chino mara. Nguwa ndio ya jganana. Nga sangane pa dende mtanda po pa Twitter. Uyeje pa Instagram. At SigmaI3BIGMYKE3. Ndio username yangu. Nga sangane ine msechipiri. Pa chirongwa The Connection. Chirongwa chendu chewechidiki. Apo tichange tichiendra mberi. Tichikurukura. Nezino sangana. Newechidiki mnika. Ano koneka ine mfaro. Ndini wanyu Mike Hove. Mbure Zimbabwe. So sangane ine msechipiri. Bye bye.